Mureza, ndinotaura kuti kana pane hurongwa hwakadaro hwatinganzwa kana tavatiudza kuti aiwa pane hurongwa ihwohwo, hatisati taakuziva kuti okay ndepapi, asi tinoziva kuti pamashure apo tatakambotaura navo vakati aiwa iwo hapana pavanogona kubatsira nekuti hurumende haina mari nekuti vabatsire vanhu kuenda kumusha. Asi kana pane hurongwa hwavainawo, ndokungati sezvo taapagoredzva uye taakusvika padeadline yacho, pamwe vachatizivisawo kuitira kuti tigone kuendesa meseji iyoyo kuvanhu, kuitira kuti voziva kuti rubatsiro rwekupiwa nehurumende ndehupi, kuitira kuti vanoda rubatsiro urwo vagone kuruwana.
Imi zvinhu zvamungakurudzira here kuti zvizarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinge zvichishandisa?
Hongu, nekuti kana pasina kugadziriswa mapepa uye nyaya isina kubudirira kukoti, hapana chimwe chingaitwa kunze kwekuti vanhu vadzokere zvavo kupi kumusha. Uye kubatsira kwehurumende kunenge kuri chinhu chakanaka kana hurumende ichinge yagonawo kuti ibatsire kuitira kuti vanhu vawane kudzokera kumusha. Vanowana kana ingaiita transport, ingaita kubatsirwa nembatya dzavo kana kuti nzvimbo, vanenge vasina nzvimbo dzekugara kumusha, kana vada kutanga mabhizinesi madiki, nekuti vazhinji vacho vanhu vanga vari muno vanhu vanozvishandira vanozviita mabhizinesi avo. Saka kana pane hurongwa, tingafarira kuziva kuti hurongwa hwacho hwakamira sei, uye tingakurudzire vanhu zvikuru kana pasina kurinyiwa kwemapemiti.
Imi kusvika pari nhasi, pane vamwewo here vamati mashanda navo vari kurakidza kuti vakazvipira kuda kudzokera kumusha?
Vanhu vakawanda vakazvipira kudzokera, nekuti vakatanga vamwe vaitoda kuedza kuti vawane mari dzavo dzavaishandira mumakambani, vapiwe mari dzavo kuitira kuti kana vachiita sei vadzoserwa zvichinzi vaende vange vawana mari dzavo. Asi chinonetsa ndechekuti iko zvino pari zvino vanhu havasi kuziva vanhu kuti saka nzira iri kutorwa chaiyo ndeipi. Asi tinoziva kuti vanhu vakawanda chaivo vari kutadza kurinyiwa mapemiti iwaya, saka varikuda kuita sei varikuda kuenda kumusha.
Totarisawo kudivi rehurumende yesouth africa, pane tarisiro here yekuti mapemiti yaangawedzerwa zvakare upenyu kubva muna June?
Aiwa, ipapo hurumende yesouth africa haisi kuratidza kuti chiripo chichaitika, nekuti iko zvino pachakanyarara kusvika pakuti chero vakaapplyira mawevha kana kuti vaya vakati vari kuda kupinda kumamainstream visa kwavanhu ngavaende, kubva muna 2021 vamwe vakatotanga kuapplya muna 2021 kusvikira nhasi uno vanhu havasati vaona mhinduro. Mhinduro dzanga dzaburiswa dzanga dziri dzemawaivha dzakazodzokorwa zvoka zvikanzi aiwa idzoti dzakaburiswa ngadzidzoka, dzichikushana kuti vazhinji vanga varambirwa vanzi aiwa mawaivha inge haazi kubudirira, saka zvakadzokera. Saka iko zvino hapana chatiri kuona chinoratidza kuti hurumende yesouth africa ichawedzera nguva yemapemiti kana kuti ipe vana vezimbabwe ugare muno musouth africa.
Tiri kuonawo kuti pane zvizvarwa zvezimbabwe zviri kungonzi 6000 chete kana kuti zviuru zvitanhatu, vanyorera kuti magwaro avo anga achivandudzwa kuti vakwanise kuramba vachigara munyika iyi. Panozosvikawo June, mungatarisira here kuti uwandu hunenge hwakwira?
Aiwa, hatisi kuona kuti uwandu huchakwira nenyaya yekuti dambudziko nderekuti vanhu havasi kubudirira, havasi kugona, havasi kukwanisa kuapplya nenyaya yekuti havakwalifai. Ndo chiri kunetsa ichocho, nekuti dei vanhu vanga vachigona, vanga vachibudirira pako vachimita marequirements acho vangadai vakatoapplya. Saka tiri kuona kuti namba ichawedzereka, nekuti vanhu havana nzira yekuti vawane mapemiti emuno, nekuti vamwe vacho vazhinji vanga vari vanhu vane maasylum seeker permits. Saka vanhu ivavo vangagona chimwe kuvadzoserwa kupi kumaasylum. Asi nekuti nguva yavagarisa yareba muno South Africa, vanenge vasofa kuti vatopiwa ugari pazidomutemo wemarefugees.